Komisheni tinotarisira kuti ichagadzira utano hwemagariro kana kuti ichagadzira inozi pachirungu social fabric yenyika yedu kuti chokwadi chichange chichibuda, kunyange zvazvo ichinzi peace and reconciliation, vanoitarisira kuti pachange pane shoko rakafanira kuti truth, peace and reconciliation, kuti vanhu vachibudirira pachazvozana chokwadi. Tinoti mucherechedzo wezvakanaka kana zvitange zvaitwa nemazvo uye vanhu vachiwaniswa mukana wekuti vadure zviri kuvarwadza nenhunha dzavo dzese nemarwadzo avo, uyewo zvichiva neunoteerera vachizwa nezvinozoitika, zvinogona kuvativakirawo nyika yedu. Saka tinoti regai tivape mukana, vana veZimbabwe ngativatarisire zvakanaka kuti pamwe chokwadi chinogona kubuda kana kutogona kuvaka nyika. Asi kungoti vanhu ava havanyanyovimbika tikange tichitarisa nenhoroondo yavo, ndoda kuzwa ratinaro senyika yeZimbabwe.
Tichitarisa zvamuri kutaura zvekubudirana pachena nevanhu vachitaura chokwadi, tinoona kuti zvakamboda kuitwa mune mamwe makomisheni, asi pakazoita vainzi vaikanganisa mahearings iwayo, pane zvingashanduka here?
Ndodambudziko ratinaro kubva pakunyorwa kubumbiro remutemo kuti madzishe iyo ZANU PF yacho yanga ichinge ichikokorodza kana kutinha vanhu kuenda kundotaura mashoko avanenge vanzi vataure. Saka tiri kuti dai zvikange zvisinge zvisingazofambe nenzira iyoyo, ava vamunangagwa sekutaura kwavari kuita kuti zvichange zvipa nerunyararo tinoda kuvaka nyika yedu zvakanaka, totarisira kuti mataurwo azoitwa kumusoro uko ngazichisvika zvakadaro kusvika pasi pavanhu, nokuda kuti vatinaro nderekuti vatungamiriri vedu vanoindiketa kurait asi vondokona vachienda nekureft. Saka tinongovapa mukana kana kutoti haisi nzira yekuda kungotora chete mari kumadhona kana kuti nzira yekuda kungodeedza dzimwe nyika kuti dzizoita dzizoita mabhizimusi munyika kuti nyika itange kudzoka, asi ndaive nyaya yekuvaka Zimbabwe zvinoenderera mberi, kwete zvokungoda kuti kungodisgaisa vamwe vanhu kuti vangofunga kuti pamwe pane zviri kuitika munyika. Tinonamata nekutenda kuti ngazvive zvine chokwadi mukati.
Tinonzwa vamwe vari kuti nyaya ichanyanyotsviriridza inyaya yegukura hundi, kwozouyawo nyaya dzekushungurudzwa kwezvematongerwo enyika. Munowirirana nemaonero iwayo here?
Ichokwadi nyaya inonetsa munyika medu inyaya yematongerwo enyika, ende ndo yakanga yatovhiringa zvinhu zvese. Saka nyaya yegukura hundi ndeimwe yedzimwe nyaya dzokuti pachiona vanoti haugoni kufushira chinofema, chero kachifushira chinofema chinobuda chete. Saka nyaya yegukura hundi inoda kuti iwanirwe nzira yokuti ipere, nayo pave nekurapwa kwemaronda evakarwadziswa, pave nekurapwa kwemaronda evakafirwa. Nokuti kuchine nherera dzechokwadi dzine vabereki vakaurayiwa nguva guruva, kuti tine nherera, tine vanhu vakabatwa chibharo vakasirwa vana nenyaya dzegukura hundi nenyaya dzezvematongerwo enyika, tine vamwe vava kurwara nguva ino nenyaya yekuti vakabatwa chibharo nenyaya dzezvematongerwo enyika, tine vanhu vakashayikwa vakafanana Itai Dzamara, tine vanhu vakaurayiwa vakafanana Tonderai Mudzira, tine vanhu vakawanda vakaurayiwa vakafanana Pfebve, tine vanhu vakafanana kana Kaini Ngala chaiye, kana vanhu vakawanda vana Solomon Mujuru. Ngazi chingobuda zvese pachena nyika yofambira mberi, ndo patisingazozive kuti hurumende yedu iyi yakagadzirira here chokwadi namazvo.
Panyaya zvakaita segukura hundi, Dr. Mazodze, kune makomisheni akamboongorora nyaya idzi asi hapana zvakabudiswa zvakawanikwa nemakomisheni iyaya. Pane zvingazosiyana here tichitarisa kushanda kwekomisheni itsvai?
Ichokwadi, makomisheni ese akanga ariko kumashuro hatina kana chatakamboti taona. Saka iwo matambudziko iwayo aiitika kuti vanga vakuchinja vachiti komisheni iyi yanga ichiripota kuna prime minister nekugavernment, yanga ichiita inonzi classified report, saka haisati yaitwa declassify. Saka pakazopinda vanhu ava dai vakaita declassify maripoti ese iwayo,